Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tichitendawo kuti vana baba vose mava nezuva rakanaka pazuva rino reFather's Day. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga takaronga musangano na Minister of Health Lao Badamo. Sino titazonzwa kunzi vanga vakumatare edzimhosva uko, saka musangano wacho hauna kuzokwanisa kuenderera mberi sekuronga kwatanga takaita.
Mamwe madzimai maviri ofa nechirwere checoronavirus, uko hurumende iri kutatarika kugadzirisa nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba nevakoti.
Isusu izvozvi takatomirira meeting yatichasangana navo. Zvichaturwa meeting imomo ndozvatichaturira vashandi. Ndozvatinenditi ndozvinhu zvatawirirana izvi.
Vashandi vehurumende votarisira kuita hurukuro dzemihoro svondo rino. Mutori wenhau Cornelius Nduna oradzikwa kuchivhu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti pane mamwe madzimai maviri akafa nechirwere checoronavirus kuGweru nekuBulawayo. Izvi zvave kureva kuti vanhu vatanhatu vashaya munyika nekuda kwechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 486, uye vapora vave makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu vavhenekwa utachiona uhu vadarika zvuru makumi matanhatu nezviviri kana kuti 62,000. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira hurumende kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa kana ikasagadzirisa nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba nevakoti nechimbi chimbi. Vamwe vana chiremba nevakoti vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Nyaya dzeuori mubazi rezveutano dzaunzawo kunyunyuta kwakanyanya munyika. Vana chiremba vakuru nezuro vainge vaine urongwa hwekuita hurukuro negurukota rezveutano Dr. Obidaya Moyo, asi zvakakundikana sezvo vainge vari kumatare uko vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pakutenga zvikwanisiro zvekubatsira mukurwisa COVID-19 kana kuti maPPE. Vamwe vari kunyunyutawo kuti kusungwa kwavamoyo kubata vanhu kumeso nekuti havana kubvira varara mujeri, uye hurumende haina kupikisa nyaya yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyangwe mhosva yavari kupomerwa iri kunzi yakakomba. Mukuzeya nyaya yekusungwa kwavamoyo nekuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara, tabata munyori mukuru musangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara.
Kusimuka kuri kuita inflation kwakonzeresa kuti mari iri kutambirwa nachiremba namukoti inge iri mari isingakwanise kutenga sekutenga kukwayaisiita nguva dzose. Saka izvi ndo zvaita kuti vati kuhurumende itiri kuda kubhadharwa mari iri nani, uye mari isingarambe ichingorusa value yayo neinflation mazuva ose. Tanga takaronga musangano na Minister of Health Lao Badamo. Zvino titazonzwa kunzi vanga vakumatare edzimhosva uko, saka musangano wacho hauna kuzokwanisa kuenderera mberi sekuronga kwatanga takaita.
Saka vana chiremba vakuru vari kuratidzirawo here? Mungaanyatsojekesa kuti ndevapi vari kuramwa mabasa?
Vana chiremba vakuru veSenior Hospital Doctors Association vanotsigira chikonzero chiri kuiswa mberi namukoti pamwe chete nana chiremba vadiki kuti mari haichakwane, uye kuti mari yadyiwa neinflation, uye kuti tinofanira kubhadharwa nemari inotenga ine zvainoreva. Asi pari zvino takamirira hedu musangano zvawanga wanzi uripo ndo watanga tamirira kuti tione kuti zvakamira sei. Saka tichakamirira iko zvino kuti tonoti tochifambira mberi tichienda nekupi.
Aka muskuwirirana nemari yakawedzerwa nehurumende iyi iro svondo rino here?
Makwiriro aita mitengo yezvino mumashopu matinotenga nemari yaimbiswa nehurumende. Vana chiremba vari kuti ivo hazvisi kufambirana.
Ko mari iya yanga ichimbobva kukambani yava Masiwa iri kufambawo sei apa Dr. Musara?
Kambani yeHigher Life Foundation iri kuita sekuimbisa kwayakaita kuti ichange ichibhadhara mari yayakavimbisa. Havana kumbotyora zvavakatsanangura, asi kunyange zvakadaro inflation yaita kuti mari imwe chete iyoyo inge ichitadza kuva nevhalu imwe chete yakanga inayo. Tinoda kuvatenda vaMasiwa neHigher Life Foundation nekuti chikamu chavakaisa chaunza kuyeruka zvishoma kumachiremba, asi kumanesi kwabva kwatonyanya kukuomerwa zvokuti tinoti isu dai hurumende yedu yakwanisa kudzora mwoyo wayo kuti vana mukoti vakwanise kubatsirikana.
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 297,000, vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemashanu, kana kuti 7,925. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nemaviri, kana kuti 142,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana masere, kana kuti 8.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri, kana kuti 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri, kana kuti 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nematatu, kana kuti 463,000. Vapora vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu, kana kuti 4.3 million. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti vari kutarisira kuita musangano nehurumende pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council svondo rino. Vanoti vari kuda kuti vakurukure nyaya dzekuti vashandi vawedzerwe mari dzavanotambira. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti nhaurirano idzi dzange hadzo dzagara dzave pedyo nekuitwa.
Vashandi vehurumende vanofanira kuti vaite nhaurwa dzavo dzekuwedzerwa kwemari iwo mwedzi uno waJune. The Joint National Negotiating Council inofanira kuti igare zvakare pasi, vataurirane, vaone kuti chii chingaitiki kuti mari dzevashandi vehurumende dzingakwidzwa zvakadii.
Mashoko egurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari muHarare. Hurumende svondo rapera yakambowedzerawo vashandi mari yekuti vambofanobatsirikana, asi masangano ose evashandi vehurumende ari kuramba kutambira mari iyi achiti haikwane. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai Alexander kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinodaira kuti ipublic knowledge kuti isu veApex Council takamirira vashandi vehurumende. Tanga tagara tichiti hurumende tipei mutitambirise mari nema US dollars kana kuti motipa mabond anoenderana ne ma US dollars atatambira muna October 2018 izvi zviri zvinhu zvekuti tanga tiri nyango tikanda ma negotiations zvinhu zvanga zvichitinetsa kuti tibude nezvatino zvinenge zvichitifadza isu
asi chii chiri kupa kuti iko zvino musimbirire kuti mupuwe mari dzeku America idzi
tikazotarisa zvazoitika paitika COVID apa muchatarisa kuti hurumende yakatendera kuti vana muzvina business vacharge ma goods and services muma US dollars zvadaro hapana pamwe pauchaenda muno muZimbabwe paunoda kutenga kana paunoda kuti uwane chii zvacho vanhu vese vakutongoda maUS dollars kana anotengesa chibagi chacho chekugocha paroad anotokudza kuti unoda kuda US dollar saka izvi ndo zvanga zvanyanyisa kuti dzvanya chaizvo zvokutoti izvozvi tichitoti patinosangana chichemo chedu chikuru changa chiri chekuti mari yedu ngaichibhadharwa iri maUS dollars nokuti hazvigone kuti isitirambe chitambira a local currency yacho the form of a bond but at the end of the day everything else is charged kwa nema US dollars saka zvinhu zvanga tanga chida kuti taurirane ne hurumende tichiti isusu mari yamurikutambirisa haisi kutenga
asika svondo rapera hurumende yakawedzera mari nezvikamu makumi mashanu ekubva muzana kana kuti 50% ikati muvhurewo manostro accounts ekuti mukwanise kupuwa imwe mari yekuAmerica iri kunziyo COVID allowance yemadhora makumi manomwe nemashanu munoti kudi
zvaitika izvi zvaitika hazvo tiri kuona zviri kungotenderera musocial media umu isusu izvozvo hatizvitambire isusu izvozvi takatomirira meeting yatichasangana navo zvichaturwa mumeeting imomo ndozvatichaturira vashandi ndozvatinenge tichiti ndo zvinhu zvatawirirana izvi asi pari zvino hatisati taziva kuti zvichafamba sei manegotiations edu asi isu chatiri kutarisira tiri kutarisira maUS dollars
sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare Mutori wenhau Cornelius Nduna uyo akashaya muHarare nemusi wechina aradzikwa nhasi kumusha kwake kumasasa kuchivhu hama neshamwari dzichiti aiva munhu aiziva basa rake zvikuru sei kuburitsa nyaya dzeuori Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
avo ihama neshamwari dzanduna kuchivhu nhasi vachimuradzika mutauri wemhuri vaprosper chonzi vanoti mhuri yarasirwa zvikuru uye Cornelius munhu anga asinganzvengi pachokwadi kubasa nekumhuri
Cornelius anga ari munin'ina wangu but he was more of a friend than munin'ina we used to do a lot of things sure, together anga tichishanda tese zvinhu zvakawanda mumhuri anga tichiita naye nakoni kushayika kwake zvisina tarisiro zvatigura kunorira asiya gwanza rekuti richanetsa kuti rivharike unenge uchitarisirawo kuti vaninina makusvika vaninina vako ma50 makudai makugadzirira kuita upenyu hwakanaka muchikudzawo mhuri dzenyu muchivaona vachikura vachienda kuchikoro mungonika
vachonzi vanoti vakaziva zvakawanda pakutapwa nekutorwa kwenhau kubva kuna nduna
kuvati mukomana anga richitaura chokwadi uchida kana usingade chokwadi chinongobuda saka ndinotendawo nematorerwo ari kuita nhau kuti munhu anongotaurawo zvaari kuona zvinhu sezvazvi zvichiinfoma the public semashandiro aita Cornelius anga asinganzvenge nzvenge zvaari kuona achiwirira nazvo asingawirira nazvo anongokutaurirai zvanga zvichishanda zvakare vinhu mumhuri kuti kana akadai handisi kuzvida izvi mukoma madii taita takadai ndo tanyanyosiyirwa kuti kutaurira nachokwadi buritsa zviri pamwe ende anga asingaite graji zvekuti ndichazoti ndokuudza mangwana ndomboita gore ndakagumbukira kwete aibva angozvibudisa ipapo nyaya yatopera.
Mumwe mutapi wenhau yakashanda nanduna kwemakore akawanda Farai Mutsaka audza Studio 7 kuti nduna aisava muferefeti wezvemhando rokwati chete asi aisimudzira vatori venhau vechidiki.
Handingati nyaya yekuti handingatauri panapa ndichimirira vanhu vakashanda naCornelius. Ndinotaura sabhururu samukoma nekuti pendakatanga ndichibva kupoli kuattachment yangu ndakatanga kuitira kuHerald news editor wangu Remngoshi wakanditi munhu auchafamba naye ndiCornelius ndiye uchakufundisa basa. Kubva musiwo nawo tikazosangana zvekustandard akazotanga kundiintroducer akushanda kuAPTN ndaishanda seassistant wake futi azvazviri zvebasa ushamwari hukoma hapana hama dzangu dzisikazivi Cornelius hapana hama dzake.
Uyo akazvarwa muna 1970 akashandira makambani anosanganisira Masvingo Provincial Star, Herald, Standard nemakambani ekunze uku akadzidzisa basa vechidiki vakawanda. Ndakamirira Studio 7 kuChivhu, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakaita musangano wavo wekutanga wekutsvaga rutsigiro kubva zvatanga chirwere checoronavirus kuTulsa, Oklahoma. Asi musangano uyu hauna kuuya vanhu vainge vakatarisirwa sezvo vanhu vakawanda vachiri kutya kutapurirwa chirwere checoronavirus. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa muna mbudzi. Vanhu vatatu vakaurayiwa, vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa muguta reReading kuBritain nezuro mushure mekunge varwiswa nemumwe murume ainge aine banga. Kunyange hazvo mapurisa akati izvi zvinenge zvisinei nechekuita nevanopfurikidza mwero vanowanzozviita. Kuferefetwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi. Guta guru reAmerica reWashington DC riri kuenderera mberi nekuvhura mabhizimisi zvishoma nezvishoma mushure mekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kutanga muna kubvumbi. Meya weguta iri amai Mario Bowser vanoti vanhu vanokwanisa kuungana vasingadarike makumi mashanu uye makereke nenzvimbo dzekudyira otangawo kushanda asi ari pazvikamu makumi mashanu kubva muzana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yehuori. Nyaya yehuori inokanganisa here ramangwana renyika pamwe chete neupenyu hwevechidiki. Muchirongwa tina vaKelvin Manduna, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndina ndino mugamuchirai muchironga chedu makadei.
Ndinofara makadei.
Aiwa tinan. Nemaondere nyi mungati huori watekeshera munyika yose.
Nyaya yehuori ndingati chatova chirwere chiri kuuraya nyika yeZimbabwe. Takaudzwa pakatorwa nyika muna 2017 nemauto navamunangagwa kubvisa kwavaita vamugabe nechisimba kwaive pakuda kwekuti kune matsotsi nemakororo anga akakomberedza vamugabe. Asi tiri kuona kuti uori watowedzera kupfuura nguva yavamugabe. Munhu wese ave mukati mawo uori hwacho. Hapana chinoitika muZimbabwe chisina uori mukati mazuva ano sekuwana kwedu. Nevegusi zvakwacho vari kuchema nyaya yecorruption.
Tinonzwa hurumende yava munangagwa ichiti vari kushanda nemazvo mukupedza nyaya yecorruption. Mabata nyaya yesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vazhinji vari kuchema vachiti hapana zvairi kuita sangano iri. Asi honaiwo pabva kusungwa vaObedaya Moyo. Tichirangarira zvakare pakambosungwa Honorable Christa Mfumira nenyaya iyoyo yehuori. Hamungati hurumende yava munangagwa iri kushanda nemazvo here mukugadzirisa nyaya?
Aiwa, ndingati pasungwa matemba kuchisiwa mabrim nemabhas achienda mberi. Priska munoyeuchidza nyaya yava haisati yapera, saka tingapemberi. Muna akasungwa hapana chekupembera. Tinopembera kana munhu aitwa conviction ikayakwanisawo futi kuwana mari akasungirwa munhu kuidzora. Saka zvekusunga havanosunga havo, asi vanhu vacho nyaya dzacho dzongotsakatika.
Nyaya yehuori inokanganisa sei ramangwana renyika pamwe chete neupenyu hwevechidiki munyika?
Huori chinhu chinouraya development. Chakafanana nesora rinouraya macrops kana munhu achidedza kurima. Chese chinhu chatechida kutenga senyika mazuva ano muZimbabwe chine huori mukati. Zvozokosta mayouth edu maprograms atati tichifunga kuti tiri kufinansa achabatsira upenyu hwavo, achaita kuti kuve nemabasa, haazoshandi zvatava tichifunga. Amwe acho anotofa.
Tine vechidiki vave kuita nyaya yehuori senzira yekurarama sezvo munyika musina kana mabasa. Ndanchikumbira kuti muvakandire mashoko enyu ekupedzisira tichipeta huri kuredu.
Vahove, ini mayouth ekumusha ndinotovatyira. Pandoshanyira kumusha ndichitaura nemayouth ndichiona mashandiro avanoita, ndatoona kuti kwavari chitsotsi ndoo magariro. Unoona vakuru vava kuti vakuru venyika, mapolitician, chero vanozviti vana muzvina business, vese vari mukati mecorruption. Ndingati chingatosadza kutosarudza kushandura mapolitician atiinawo. Ende hazvina zvokuti MDC zano, nekuti kwese kune corruption futi.
Saka zvino nyaya yacho inogadziriswa sei?
Togona kugadzirisa pakuti 2023 paanoya tive semavoters tichidhimanda kuti aroda kumira achiti ndisarudzei, tichimuongorora kuti munhu akamira sei.
Tinotenda vaKelvin Manduna nekutora nguva mukupinda muchirongwa chedu. Mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvavari kusangana nazvo munyika. Chirongwa The Connection 8-9 PM Mhuri yeZimbabwe pano panepfenyuro yeStudio 7 musakanganwe. Tisati tapeta chirongwa chanhasi, ndangachida kutora mukana uyu kucherechedza zuva ranhasi, zuva rakakosha zvikurusa. Mhuri yeZimbabwe nhasi izuva reFathers Day, saka ndangachida kutora mukana uyu kumbotaurawo navana baba. Vana baba, kwamuri ndinoti happy 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 Fathers Day. Kuna mudhara wangu ndiroda kutora mukana uyu kuti ndikutendei. Musaikwa siziva, ndinotenda. Happy Fathers Day vana mudhara pasi rose. Haiwa, tochipeta kao chirongwa chedu chevechidiki. Anokoneka ine mufaro, musakakangwe, tichange tiri pano nemusi wechipiri 8-9 PM ndine wenyu Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinoimba kuti muri nani henyu kwamuri uko. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ichokwadi kuti zvinhu zviri kunetsa zvakanyanya mazuva ano. Kufambidzana kwevanogona kubatsirana kana kunamata vese kuri kunetsawo. Naizvozvo nhasi takumbira Reverend Gladman Kapfumvute veUnited Methodist Church vari mumadziro eStudio 7 mudunhu reMaryland kuti vatipe mashoko esimudziro kuvatendi veZimbabwe avo vari pakaoma.
Mazvita baba, chekutanga ndoda kumutenda zvikuru nekundipawo mukana uyu wekutaura kune vanhu. Ndinowa mhoro dzamu zita ramambo Jesu. Masoko andoda kutaura akatsamira pasoko ramwari anoonekwa kuna mapisarima chitsauko chezana nemakumi mairi neimwe vesi yekutanga. Psalms 121 verse 1. Ndinosimudza madziso angu kumakomo. Rubatsiro rwangu runobvepi? Rubatsiro rwangu runobva kuna Mwari wakasika denga nepasi. Ndopandingada kuti nditsamire ndichitaura kune vanhu. Chirwere cheCovid-19 chakauya muna 2019. Hapana aifungira kuti tichawane chirwere. Asi Mwari vakachibvumira kuti chiwepo. Chatora vanhu wakati wandei. Muno muAmerica vanhu vafa vakusvika 120,000. Vari kurwara neichi chirwere pasi pese vapfuura 2 million. Zvinorwadza kwazvo. Tinototi kune vakarasikirwa nehama dzavo nadzoi dai Mwari vakunyaradzai. Kune vari kurwara toti tinokunamatirai kuti Mwari vakurapei. Kune vasati vabatwa ndicho tinonamata kuti chirwere chiite. Asi ndinosimbisa kuti vanhu musatsondora, ngatitarise kuna Mwari. Mwari vachatibatsira kuti chirwere chibve.
Mubasa renyu umu munosangana nezvakawanda nevanhu vane zvinhu zvinovanetsa. Chamati masangana nacho chinobva kuvatendi vanotaura nemi ndechipi uye munoti chikwavari?
Chikuru chandasangana nacho ndicho chechirwere cheCovid-19. Kune muri mukati mwesangano rangu yakarasikirwa nemudzimai namai na anti. Zvakanetsa zvikuru mukuti izvo sezvo munoziya nekuda kwelockdown. Hazvigoneki pakuti muungane semaungano yamunoita mazuva ese. Ndakaungana nevanhu gumi chete. Ndakavasimbisa kuti vamire pana Jesu. Ndiwo mazwi endinotaura kune vanhu, mirai pana Jesu. Nekuti pana Jesu ndipo pane upenyu. Ivo vakataurwa kuti vakauya kotipa upenyu hwakazara. Ndiwo mazwi endinotaura, mirai pana Jesu.
Manga mune musangano wevabhuyi. Mungati taurirawo pamusoro pamusangano uyu uyezve kuti wafamba sei?
Chekutanga ndinoda kutaurirai kuti tinotenda Mwari kuti vabvui vari muNorth America, kureva Canada neUnited States, vanobva kuZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora muNorth America, zvakaronga kusongana. Zvinosongana musi wemugobera wega wega, panguva dzakasiyana siyana, sezvo munoziva kuti nguva dzakasiyana siyana. Tinosongana tichinamata. Saka nhasi unouyu tatine chidzidzo chine chekuita nekuroorana kwakamira musoko raMwari nemumagariro edu sevana veZimbabwe, nekutochengetedza sei kwokuroorana ikoko. Zvafamba zvakanaka chaizvo. Chapuwa na Reverend Dr. Gwinyaye Muzorewa.
Tichakushedzai zvekare kuti mugotitaurira pamusoro pezvirongwa zvatenderanwa. Teereri vangafara zvikuru kuti vanzwevo pfungwa dzenyu panyaya iyi.
Ndingafara kwazvo kutaura nehama dzedu kwese kwese kwadziri pamusoro pekuti tochengeta sei dzimba. Dzimwe dziri kuparara, zvikuru kune vana vedu vari mudiaspora. Vari kutadza kuti vodzibata sei dzimba. Vamwe vari kuita masmall house. Saka ndingafari kwazvo kuzodzoka. Baba, ndinokutendai zvikuru nebasa ramuri kuita rakanaka.
Tinotenda mazita enyu.
Mazita.
Tinotenda zvikuru mufundisi Gladman Kapungute veUnited Methodist Church vari mudunhu reMaryland muno muAmerica. Pane nyaya dzechitendero dzakawanda dzatinofanira kuti tikurukure, asi kana muine nyaya yamunoda kunzwa kubva kune vamwe vatendi kana kuvafundisi, tiudzewo tigoipinza munharaunda yedu yatiinayo iyi. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikumbira kuti muve nevhiki kana kuti svondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mamwe madzimai maviri oshaya nechirwere checoronavirus, uko hurumende iri kutatarika kugadzirisa nyaya yekuramwa mabasa kwevamwe vanachiremba nevakoti. Vashandi vehurumende votarisira kuita hurukuro dzemihoro svondo rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isikati senda bakuvi.